Maneraka na kambu ye Zimbabwe, ino yi Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasini Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMunangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
We start now.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMunangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
I've been serving the nation since the coming in of the Second Republic.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMunangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMunangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsvauko. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMunangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Kwese medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubata nemhosva, saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varizai navoga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zviri mumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
VaLazarus Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafudza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
VaEmerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga ngavambo vanga varimo. VaMahadi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachiwenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
The Voice of America.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava, asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamiriyoni vechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadomwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa, mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi tazokatyamara pata taakuuya toronza kuti zvatopera, vanoita even before 10 o'clock. Saka tashava tipo vaakuriga futi nekuparamende marigiro avakaita kumaelection. Saka tatokashamara kuti kuzvava kufamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Miniele Gumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda, vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba, pamwe nokuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, Amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafave CCC nemavhoti makumi mashanu 50, vamafava vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda Amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumi mana nemapfumbamwe 49, Amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Munemo nyaya makanzuro akawanda munyika, nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Vulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga veZanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojects akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro, tichibatsirana tiri pamwe chete macancellors 13.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva, uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube, vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vasvigadza. Asi isusu sevanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira, nekuchemawo kusadhadhi neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo zvinoita zvakajeka. Tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutigira utongi wakaipa urugutika kuzimbabu. Uye izo tuchamba tira wakuti nyaya immigration ya wanu garo chema. Nyaya ma Zimbabwe ndanenga chuya kuno ajitaka kushaa ukurarama. Ibra ya pera wakuti.
Shoko renyu uombe, muruda kurusitza kunani?
Changatine shoko rangara kananga shukuru seibu. Mende in South Africa, tungamiru wenyika ya South Africa wasiri orama post. Na wafikile mbalula. Zango tine ANC, taesweri robato uomberi notonga, notungamira South Africa. Chukuo na kujibana kwa wone mwende ZANU-PF. Saka zino tiruwaza kuti kiri kutiza na amoku Zimbabwe ya kakonze fane ZANU-PF. Iro mebatu rao vano tigira zilisoso. Saka tiri kumbirisa kwa wano tati zama kumbira yeti alamba kumbira kwa wano kutidae lambo shikapa wano tora danu. Rekuti wawone sebo nukuti tino ziwa kuti kana waka gara wana wangu waopasi. Tezo ziri changwari ne changwari. Waka wawone sa chukwari kuti aywa. Tai wae zakita mzaka naka. Nikaedi ya Zimbabwe ya shanda. Iri dambu ziko kuti vanhu vanenge vachitizira muSouth Africa nobvarangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatinga tarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record muSouth Africa iyo yatinoda kuti probably timbotono vhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe ndachambotono garapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecide kutone kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kulutile house inonga iyo ye batu re ANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShenqube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunare muCape Town kuSouth Africa naTabo Kanqube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuwewa uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi nezuro. Gurukota rezvemari muAmerica, amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitirwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiye amai Delight Ngwaru vekumusapakaruma murinhu reMashonaland West, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6, kuita yeshuga inda $3. Ingawa flower ndo $2. Acho kunozi soshi zvavo kuti vano kutenga kuti vano kubatsirika nekuti mari yacho vaibata chero vaibata $10 yayo. Unongodzana nezviviri.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valameki Goredema vekuguruve mudunhu reMashonaland Central vanoti vemabhizimisi havachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake.
Zvokuti hapana chenji. Chenji inowanikwa mune mabhondi. Saka hapana chenji.
Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu reMashonaland East.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvanhu vemama inonyekuti mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kuMashonaland Central vaOnisimo Rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized. My economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars kuita matransactions.
Mumwe anongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vano chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kukudzurudzwa. Takufanira kuitawo noti maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhondi.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo. Asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanawo gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu. Asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana-siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogo Piri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzika.
chigamirawo vitarawo chayo chayo zvichinzi Enoch Chisale vakakurira munzvimbo yemhangura zvemakore regaita senirazvo but vakazopinda muhararawo 2008 gore riyariya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi but ndopavakazopinda muHarare ndoana John Lethcamp town iva
takambokunzwai muchitaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura here
15 billion yange yato later
saka kumhangura manga muri kupi because this time botenga mabakaris kamuyamuya pa central stores
okay ya yeah, mabakaris munyatsoziva mabakaris kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taitonotenga chingwa kwabakaris
mudamba musaka maitenda kuzvigure here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunodamba kunoona
handidzika alright saka mapinda muHarare matanga kuita yemuHarare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu Chisale watakuona uyu hasiriye wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sterei
takazvitanga kudhara Chisale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chanzeke pachikoro ndaitozikanwa ntinzi webhand zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboard then madrum
imi kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova
Chisale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazvide izvozvo vaitiita zvechikoro musi akatombobharurwa masaga iwayo madrums iwayo ndikarwadziwa steric but hapana kubharura pfungwa dzanga dziri musoro akabharura madia
ndomutewera kwesiko ndatita kumusimbira ndotondera
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane marizenzi avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane marizenzi avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona Chisana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya atiuterere because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa Chisala ari kuita zvaari kuita
ini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomuti akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvinzwisise ndiani but ndinongoona hangu achifara
Fariam temo wake Toda andi tunga mire Judo wake rwa kanaka Rwa yerira pakavari Jesu andi tunga mira Mwendo rese mbuwa tese Parisha mwa
kamuchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa naEnoch Chisale naibva dzinenge westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo runouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenate pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318. Anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusema na Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 Mpandula 2023, Praxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Because a pendu is more hard to Chuenga, Gulandavas and Buzayo, Nolandavas, Ayen, Zolandavayas, Babe Kona, Jebez, Ela Kemos, Elizur, Supega, Owe Chen, the local Velavalan in Laku, Mugavele, Tuba, Logo to Bafage, Segelong Mama go to a Guia Canutai, Locavulan in Labo, one of a Funda Benjalo, Bez Lady.
Umanga Meli Emerson Mnangako, Secretary Mnums and Akembo Mohadi, Uwang Munya of a Segelibake, Ukulu Mende, and the Onye Lomnums and Constantino Chuenga.
We are very excited, ZANU-PF legislators. We are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu.
Amalunga edalele parliamente ele National Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mdenda esikondleni sokuba ngumlawuli weleli dale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa namhla zigcwale ezidaladeni emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye lomnumzana Constantino Chiwenga. Umohadi ubuyele esikhundleni aphumekiso eminyakeni emibili edluleyo ngemva kokuchaywa ngabezindaba ukuba wayesiya emachansini labesifazane abaningi abagoqela abanikazi ababanikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umohadi lo Chiwenga bafungiswe estate house ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ababili laba batshele intatheli zindaba emkhosini lo ukuthi babonga uZulu owakhetha ibandla leZANU-PF walibuyisela embusweni lanxa nje ibandla eliphikisayo ele-CCC kanye labenhlanganiso ezahlola ukhetho ezifana le-African Union le-SADC besithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle. UChiwenga uthembise ukuthi uzosebenzela intuthuko.
And all I urge is that the Zimbabwean must do away with the spirit of.
UZulu weZimbabwe kumele asuse umoya wokuzizonda ukulimaza isizwe sakhe, kodwa kumele sibambisane. Singehlukana ngemibono yethu, kodwa akumelanga sehlukane njengabantu baseZimbabwe.
Lo Mohadi laye uthembise okufanayo.
In terms of development, we've got our own agenda that we have set up.
Le njongo yethu esiyibeke eceleni mayelana nezintuthuko. Lamanyathelo asesiwathathile ukuze siwufinyelele umbono ka-2030.
Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa kakhulu ukubuyiselwa kukaMohadi esikhundleni somsekeli kamongameli lanxa wenza ubuchapha kuhlandla lakuqala lombuso kaMnangagwa.
Yikho sephendukisa uMohadi loChiwenga kulanto abazambuza yona, kulanto abazayenza, kulanto abayaziyo, babe bekhona nje bezidlela bekhemuza ilizwe lihlupheka. Okwejenda lokho vele abalani lakho, ngoba bebelethuba lokuthi bafake umsekelo ngumama kodwa kuyakhanya ukuthi hayi lokho akulani labo, bona bafunda benjalo bezidlalele benza kwenza kodwa hayi kuzaphela njoba sikwazi ukuthi abantu laba abanqoba ngekhethweni isadaka isebenza kugadalala ukuthi lungisise izinto zeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bengalahli themba lobu bukhokhelo obukhona bukaMnangagwa bukho emthethweni njalo kulanto buza sinika yona.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo umqondisi obonango kwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira ngesikhathi loludabalo lotshwa. bakhona bezinye inhlangothi zempilo abathi ukugcotshwa kukaMuhadilo Chiwenga yikwephula isisekelo sombuso sona esikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane njengalokho kumunyethwe kuzigaba 1756 kanye lo 80. Izigaba lezi zikhuthaza ukuthuthukiswa lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lapho kubekwa abantu ezikhundleni kungatsha zonke zikahulumende lakunhlangothi zakhe ogoqela lamankampani aphansi kwakhe ama-parastatals. Kungalesi sizathu umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats uNkosazana Linda Masarira esola uMnangagwa esithi ngokwehluleka ukukhetha omunye wabasekeli bakhe owesifazane wephule isisekelo sombuso welizwe.
We are just demanding for at least one woman vice president, a gender-balanced cabinet, and gender balance to be observed as enshrined in the Constitution of Zimbabwe.
Sifuna nje ukuthi kube lowesifazane oyedwa nje oba umsekeli kamongameli iqula labaphathi ntambo bakahulumende elingeniswe ngobulili kanye lokulingana ngokobulili njengalokho okusisekelo sombuso waseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi esinye sesizathu sokubuyiselwa kukaMuhadi yikuthi uMnangagwa ufuna ukugcwalisa isithembiso sokumanyana esenziwa phakathi kwePF Zapu leZanu.
Ekade ngeke esacrifice uMuhadi ngenxa yokuthi uMuhadi ungene etikitini leZapu.
EleZimbabwe lagcina lokuba lomsekeli kamongameli ongowesifazane ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe, yena owayisekelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru laye uMnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
The Voice of America, VOA.
Amalunga edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele uMnumzana Jacob Mdenda esikhundleni sokuba ngumlawuli weleli dale namhlanje kanye lobengumsekeli wakhe unkosikazi Tsitsi Gezi. Abebandla le-CCC bebengekho edale ngesikhathi kusenziwa lolu khetho, njalo bathi batshelwe isikhathi esingayisiso sokuqala kwalolu hlelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho kukaMdenda lokhu kuza ngesikhathi idale leli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. uMdenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alilidala weZANU-PF uMnumzana Phuphurayito Garepi uthi uMdenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
We are very excited, ZANU-PF legislators. We are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebe lomsebenzi lo okwesikhathi eside. Uyawazi umsebenzi wePhalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima, bephuzile, bephikisa. Thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale uMnumzana Amos Shibaya usole kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo, esithi bebetshelwa ukuba lolu khetho luzaqala ngo-11 a.m. ekuseni.
Sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazasimela. Besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo-11 a.m. kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u-10 a.m. engakafiki.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But wakuqala ukukhangela ukuthi kutshona lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga eParliament bayithatha ngapi kungaqhakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party, or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveze attitude yabo, and attitude yona le negative, and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba ba disadvantage ama constituencies, ba compromise ama parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye incitshi umnumzana Bengizela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu khetho.
Injongo laphana ekuvoteleni kwami kwama-members e-Triple C ingeyokuthi belethe utshintsho, and utshintsho ukuze bekwazi ukululetha kumele ukuthi betholakale bekhona embusweni. So izikhundla zonke ezifana nokuthatha izikhundla ezikugovernment, ama-ministries, lokuthatha izikhundla zokuba ze-parliament, kuqakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotileyo bebone ukuthi bayenzayo.
Isikhundla sikamongameli we-senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasibanda owe-CCC lonkosikazi Beochinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Beochinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamachumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uMdenda uthe amalunga aleli dale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. UMdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila aweGwanda afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje lapho athembise khona ukuxazulula inhlupho ezibhekane laleli dolobho ikakhulu olwamanzi. Abane phakathi wamakansila alishumi lantathu ngabesifazane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila amatsha la athi okumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho othelile minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda, ongukansila kaward 9 eGwanda, owebandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye walabo abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu si-under protest. Impumela yalo lokhu sisayi-disputa. Ngenxa yokuthi sikhethwe ngabantu, abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomanisipala ezinwa, sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu, ongukansila kaward 7 okubandla le-ZANU-PF, uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okukhuluma ngohlangothi olokuthi maybe mina ngimele i-ZANU-PF lwanumele i-CCC. First port of call yami engiyukhandle yokuqala ukuthi ngi-unite iwadi, babekwazi ukuthi from today onwards sesinyanda yinye, sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiko ezihlala egeleza. Sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi lwesikhawunti siluqede.
Umnumzana Wellington Nare, ukansila kwad 4, uthi lokithi elidala lejawunda litsalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iwadi engimeleyo iwadi endala kakhulu ukuthi ndomlandi uthi ona ngibuyele ngisebenzele i-council le-community engiyo uze sithuthukise iGwanda ngoba yiwadi lomlando omkhulu kakhulu elezinto i-infrastructure eningi esalele emuva in terms of development. Angiboni ukuthi ona at this age of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi abantu basebenzisa isamuntu esisodwa. Mina ngisebenza le-council, I work hard ukuthi ngibone ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-Women's Quota kubandla le-ZANU-PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe izikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sibe lama-opportunities okuthi sithuthuke, firstly on the political background, and also singena in the corporate world, in the government institutions as well. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing, and abomama are they incorporated in those developments? If there is a project, abomama bangena njani?
ocubungule ezombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakholwa ukuthi kukhona okutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticize. Xa ungukhansila uvela ku-opposition, uveleka ulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami. So kuyamele ukuthi ukuze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho okungayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucuphe ezikhwameni zabo, baningi abathola izihlalo ngokucuphe ezikhwameni zabo. Kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezi yingatsha ze-local government ukuze kube le ngqubekela phambili, kube le ntuthuko.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Thulani Moyo, Noleji Ndlovu, Edgar Ncube, Dingilizwe Ndlovu, Siyanda Siziba, lamakhosikazi Sithabiso Mpofu noMsasibanda kanye loThanathiya Moyo. Amakhansila la azahlangana njalo ukuze akhethe umoya weGwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansila asebulilima, Mangwe Masingo, lakwezinye indawo lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa namhlanje zigcwale ezitaladeni emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zikhuthaze njalo uhulumende weSouth Africa ukuba achiyane lokusekela impumelo yokhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe emadolobheni abalisa iCape Town, Pretoria kanye leJohannesburg. Uthabo kaNcube oweStudio 7 uxoxele omunye wabaqoqeye ukutshengisela lokhu ephansi kwenhlanganiso eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, umnumzana Njabulo Sibanda.
Into eyenze saphakama ukubana ifuna ukubana sazokhethe ukubana iZimbabwe zayibe lilizwe elirayithi, ilizwe elizanakekela izizalwane zayo, ilizwe elizathi abantu kulokuthi ba-immigrate besiya kwamanye amazwe babuyele kibo bathole ukuphila besezweni labo. So into besimatshela namhlanje kubana besediniwe nge-government that enganakekeliyo izizalwane zeZimbabwe, sediniwe ngama-elections ahlala ele nkulumo ehlala nje vocavoca ngela impumelo kahle. Then sikhuluma ama-economic failures, sikhuluma ama-social issues, lama human rights abuses. Yiyo nje into ebisenza sibishe into besiyisha siqondisa leni layezo kwi-embassy yeZimbabwe, siqondisa ku-government yeZimbabwe.
Libona ngani wamukelekile yini umbiko eluhambisileyo, njalo nxa ungamukelekanga kuyini eliza kwenza?
Thina umbiko sihambisile i-memorandum sayenda over lapha ku-consulate yethu, and bekungayisithi sodwa ebesikisha from lokhu zemfondi lapha e-Joburg, nabanye abebese-Cape Town, abanye bebese-Pretoria, bonke bebesiya. So sihambise ama-memorandum. I-memorandum yethu inikeze u-government yeZimbabwe 14 days to respond to our issues that we have raised. And one of the major issues that we raised, ukubana asafuna umbuso weZANU-PF in the first place, ngoba yiyo sisenze sasizafika lapho esike khona njengesizwe. And phezu kwalokho, akehlulekanga not just that, but also sikhangele ukubana sinama-elections that were rigged, elections that were not true and fair ngokuzwa ama-reports awe-SADC lamanye ama-observer missions. So uma bengarespondanga ngesikhathi lesi esifanikeze sona, thina bese sivele sesiplanele ukuthi in 14 days kuzaba leyi imarch, ingehlula leyi imarch yesibili. Into esithathu thina esiyiplanileyo njenge-Progressive Zimbabweans in South Africa, besisiya sifuna ukuthi amabhoda eZimbabwe avalwe until uhulumende kaMnangagwa nabantu bakhe basuke, kuphiwe isikhathi sokubana abantu banikezwe ukhetho lokubana bakhethe uhulumende abamfunayo.
Abantu baphume bebaningi yini babambana kulolu daba?
Into indawo lapho besijengela sikhona bekunenye igroup lapho kumele ngikhona lapha ethi i-state consulate belapha elophuzeni andijobek yikho lapho ebesikhona ne-group lapho ekade ngikiyo yona we around 300 so abantu that showed up and khona abaningi bebelokwesaba ngoba siyazi ukubana izalwane eziningi ezesezimbabwe ezilapha azinawo incwadi zokubana zibe lapha e-South Africa abanye abanama-passport abanye abanamaviza abanye nje sebehlala nje ukuthi abala yona incwadi neyodwa noma isithupha nje sokuzalwa esezimbabwe uzathola umuntu wangikhona kanazo.
Lokwe bekungumnumzana Njabulo Sibanda owenhlanganiso yabe Zimbabwe yasebehlala kwiSouth Africa, eye Progressive Zimbabweans in South Africa, ekhuluma ecingweni loTabo Kancube eseSouth Africa. Ngemva kokugcotshwa kwamakansila lamalunga amadala ePhalamende leSenate kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa ngamanye amabandla ezombusazwe lezinye inhlanganiso ezizehlola lolukhetho. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bheki Impilo Mbezi. Unobhala jikelele webandla le-United Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake waba ngumlawuli wedala lePhalamende ekubandla le-MTC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama-parties lawa ama-major parties, they are on hope ukuthi elinye lizawina, le-opportunity lizawina, le-ruling line, if it yawina. But then when it comes to ukuzeki le-administer ama-elections, fell short on administering ama-elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we can say as soon as you would be a neutral minister, and now for sure, I'm not 11, I'm calling out to women. There was lack of transparency in the build up to elections. That is the ballot paper printing, that is inclusiveness. I'm a political party. I think the MPs, we were never included in the process of what it was. Look at my ballot, our print on happy. Look at the corner, a nature, we take our land, all those things as long as the neighbors are such as that. So they failed on administering my elections. That's one controversy, and there is a lot of confusion within our political parties, and which have actually escalated on the other end. Is it going anyone wants to subvert it as an electoral? But I'm not sure because it's not transparent as to what transpired. And when the Lama constituents on an announcer within a short period, results, we are not sure to campaign. Of course, you need. It was no structures fancy, plus it's a new party. Of course, that could have contributed to the government as one who is full manager. This government has got the illegitimacy of what we shall is governed as a people of Zimbabwe.
Leading Abegwenzo Anika Tesu, Ubukujegelo Pambili.
Tina jenga EMT would be so happy jenga Saturday it the process was flawed. Would also be happy Saturday we had a recommendation and which is a tangible which is a recommendation a quality of practical when Zarana. Would be process and have some sort of a dialogue would be able to have a dialogue within the players as an election lines later. Be it in the Tinaba EMT, be it ECC, be it ZANPS, any organization which took party within these elections. They were included in that round table. So it made a way forward because at the end of the day, my elections now are in Zela to promote democracy to Zimbabwe as a whole, as a people. Aga in Zela, only political parties, but in Zela, even the mass citizens at large.
We in Gatesi Ogu Kotwa Livanda Lako, Jalo, Kokeluin, Nomzana, Love Momoyo, Gunganing and Mantisa.
We could not participate because of lack of resources, such as $20,000 to participate as a president within contest. So on its own, Kologo automatically disqualified us. Then, as the MP was making the way forward, a united front as opposition. Not to put the issue of only one political party which can frankly is an PF. So we are open with this. I'm going to see India, my political parties are my opposition. This is the strongest. We could not with one voice. silungise lapho esilekha khona indaba ezinjengeze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find i-special parties which come from maseleland bed ngisafare ngendaba yokuthi baphonge ufuna intuthu anxa kuyisikhathi ese-dirty way but nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake-decisive in deciding for their seat abantu laba banikeza izihlalo ngendlela enhle so thina as EMP will be open for dialogue which want to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis kungena kuthiwa kule-big man there is a smaller man no everyone who must work eZimbabweans from equal basis then if engage siwelelana ukuthi how best can we take it to party this system as an EPF.
Lo ke bekungumnumzana Bheki Impilo Mbetsi unobhala jikelele webandla eliphikisayo elezombusazwe ele United Movement for Devolution lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Bite Bridge.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7 ukhokile.
Was a Friday liviki sileqembu elicula umdumo kaMasikandi elizibiza ngokuthi abafana bomnyakazo. Liphethe isingile yalo entsha elesihloko esithi Intombi emhlophe. Nanga umholi weqembu leli umxolisi Ndlovu exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Ntombi mhlophe ngayithola ngalena kwesikamabhiku isigodi bayaxokozela abafana bayameniwe bafana wo ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiku isigodi bayaxokozela abafana bayameniwe bafana wo.
Yes, sanibonani, sanibonani emakhaya kubalaleli nje nabasakazi bethu kuStudio 7. Ngokuzalwa ngizalwa eLupane esigabeni saseKabela. Abanye babe ngazi nje mhlawumbe ngokuthi umakhelwane inkunzi yeGusu. Angazi ngomakhelwane inkunzi yeGusu. Kodwa okwanamhlanje hayi ngihamba ngikwelinye iqembu ngingekho kuleli likamakhelwane. Namhlanje ngihamba neqembu abathi abafana bomnyakazo. Abafana bomnyakazo beyakhiwa yimi nje umxolisi Ndlovu. Ngihamba noPhilane Ndlovu. Uphilane nomunye umfowethu naye na usenkaya endaweni yasenkaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola ngaphi kanti labangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu asikayifaki ku-inthanethi kodwa ke isemalungiselweni ukuthi siyifake ku-inthanethi. Abangasithola khona bangasithola ku 0651450083 naku 0726202780 sise South Africa eJoburg eGoli sisazozifaka nje ku-internet ngoba lokho esiqhubeka nje kodwa abangasixhumana nathi bangasithola kulezo nami.
Abalandeli ubajiyela wapha manje
lokho esikwenzileyo sikwenzele bona sifisa nje ukusebenzisana nabo kahle kuzindawo zonke okuyafinyelela khona lawo mazwe okuyafinyelela khona lezo ngoma.
Ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiku isigodi bayaxokozela abafana ake nimeniwe bafana wo ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiku isigodi bayaxokozela abafana ake nimeniwe bafana wo ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiku isigodi bayaxokozela abafana ake nimeniwe bafana wo.
Yeah, I catch it up in love. Give me a minute. My channel is listening.
Mbali ukholisile umculo wabafana bomnyakazo kungumdumo kaMasikandi. Lingakhohlwa ke kuba naku live talk namhlanje sikhangela sikhangela ugcotshwa kwabasekeli ebakamongameli ababili umnumzana Mohadi kanye lomnumzana Chiwenga kanye lomlawuli wedale eleparlamente. Singakalugqibike sesilugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.